Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 30, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndina mbuya wangu ari parojeko isolation sendapo vari kutichema nenyaya yenzara kunyanyisa, nekuti isusu hama hatisi kubvumidzwa kuti tive tichikwanisa kuti tivavigire chikafu. Saka chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani.
Vanhu vakachengetwa parujeko isolation center kumasvingo voshaya anovapa chikafu. Hurumende yokurudzirwa kudzika mitemo inomanikidza kuti munhu wese abaiwe nhomba yeCOVID-19. Mutambi wegolf muZimbabwe Scott Vincent nhasi afamba zvinodakadza kukwira patafura yemenduru kuma2020 Olympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kukandirana nyoka mhenyu nekanzuro yemasvingo panyaya yekuti ndiani anofanirwa kupa chikafu varwere veCOVID-19 vakachengetwa parujeko isolation center. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Hama dzevanhu vari kugara parujeko isolation center dzinoti varwere vari panzvimbo iyi havasi kuwana chikafu nguva dzose zvekuti zvinhu zvatonyanya kuipa svondo rino. Nzvimbo iyi inotakura vanhu gumi uye yakapiwa hurumende nekanzuro yemasvingo pasi pechirongwa chehurumende chekuchengetedza vanhu vanenge varwarisa nechirwere cheCOVID-19. Mumwe mugari ane hama yake pachipatara apa ada kuzikamwa nekuti baba gari nekutyira kuti hama yake inozopindwa panguva yakaoma ati varwere vari kuchema-chema kuti vave nemazuva asingapiwi chikafu uye hama dzevarwere ava dzisingabvumidzi kuigira hama dzavo chikafu.
Ndine hama yangu iri parujeko isolation center iri kurwara neCOVID-19, asi hama yedu hatibvumidzwi kuiona. Asi hama yedu kutikudza kuti izvo hapana kana chikafu chiri chavari kwanisa chavari kuwana. Vari kuunzwa nehurumende. Hurumende iri kutirambidza kuti tishanyire hama dzedu ichidzivingira chikafu, asi iyo haisi kukwanisa kuprovhaidha chikafu kuvarwere veCOVID-19.
Mukuru webazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Shamwati ivo havasi kuziva kuti sei chikafu chiri kushayikwa nekuti chinofanira kubva kukanzuru sezvo iri iyo yakapa hurumende nzvimbo iyi.
Normally vanopiwa necouncil. Kana council isina vanotora from Masvingo Provincial Hospital. Saka ndanzwa kuti kune challenge ini bhozi kazhinji kacho kana kusisina tinongototora panobikwa cheku hospital. Chinoindiswa chimwe kurujeko kana kusina chikafu. It shouldn't be a problem really. Kuda pamwe pane pangoita challenge yecommunication I think.
Asi meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati harisi basa rekanzuri yavo kupa varwere chikafu sezvo varwere ava vari mumaoko ehurumende. Vamaboke vati kubva pavakapa nzvimbo iyi kuhurumende, hurumende ndiyo yanga ichipa varwere ava chikafu chibva kuchipatara chikuru chemasvingo General Hospital.
Isu secouncil taango provider infrastructure that is mudhuri nezvimwe zviri mukati kuchipatara, but responsibility yechikafu chevagwere iri ku Minister of Health pa district level. Even chero pakagwariwa munhu achinzi noda kutransportwa kuti auye kunoko kubva ku assuming kuti uri kunana nemamwe achiuya kunoko, ma ambulance e district anoshandiswa kwete e city council. Though tinobatsirana sinzi isitinewo health department, tinobatsiranawo kana pane panoda kubatsirwa apo nepapo. For example, kuti panodiwa kuti manpower kana kuti mota, tinokwanisa kubatsira. But responsibility yechikafu kubva tichitanga kanzwa ina payakambotanga payakamboprovhaidha chikafu.
Hama dzevarwere ava dzinoti hurumende inofanira kugara pasi nekanzuru dambudziko iri rogadziriswa sezvo varwere ava vachida chikafu chinovaka muviri panguva iyo yavanenge vachirwara. Mumwe mugari wemasvingo ane hama iri parujeko isolation center uyo asina kuda kudomwa nezita rake ati dambudziko iri rinofanira kugadziriswa nekukasika nekuti upenyu hwevarwere uri huri panguva yakaoma.
Ndina mbuya wangu ari parujeko isolation center apo vari kutichema nenyaya yenzara kunyanyisa nekuti isusu hama tisi kubvumidzwa kuti tive tichikwanisa kuti tivavigire chikafu. Saka chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani. Neumwe musi vari kutaura kuti ivo vakatombotengwa chikafu nesu ipapo kuti vakwanise kubatsirikana nenyaya yekuti chikafu chiripo chishoma.
Kushayikwa kwechikafu uku kuri kuita panguva iyo vanhu 209 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro mudunhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu 81 vakafa munyika nezuro uye vanhu 2089 vakabatwa nechirwere ichi zvakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava 3421 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava 500,656. Vanhu 31,371 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga pamirioni 1,553,506. Vakabaiwa nhomba yepiri nezuro vaive 10,249. Izvo zvasvitsa vabaiwa nhomba yechipiri pazviuru 493,390. Hurumende inoda kubaya vanhu 10,000,000 munyika mese kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Ruth Labode, vanoti hurumende inofanira kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kutara mitemo inosungira kuti munhu wese abaiwe nhomba yecovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kugurukota rezvemari vamutuli Ncube, mushure mekunge vaNcube vazivisa mafambiro aita budget regore rino kusvika pakati pegore kana kuti midterm budget review, Dr. Labode vanoti nhomba dzapinda munyika pari zvino dzinoita kuti vanhu 3,000,000 vabayiwe nhomba 2 dzekudzivirira COVID-19. Dr. Labode vanoti nekuda kwaizvozvo hurumende inofanirwa kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
By hook or crook, can we make sure that by December we have vaccinated that 60% that will give us the herd immunity? Even if it means we make it compulsory, whatever we need to do, we need to do it.
Ngationei kuti tashandisa chiro nzira kuti tivaccinate 60% kunyange zvichireva kuti tinoshandisa mutemo kumanikidza kuti vanhu vabayiwe.
Dr. Labode vanotiwo COVID-19 yaunza urombo hwakanyanya munyika uye hurumende inofanirwa kumbomisa kubhadharisa vanhu muzvipatara zvayo nemakanzuro zvisinei kuti munhu ane COVID-19 here kana kuti kwete. Gwaro richangobva kuburitswa neWorld Bank rinoratidza kuti vanhu 1,000,000 nezviuru 300 vari kurarama muurombo hunotyisa nekuda kwedenda recovid-19. Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti sesangano havabvumirani nenyaya yekuvanhu vamanikidzwe kubayiwa nhomba, vachiti izvi zvinofanira kuitwa chete sedanho rekupedzesera.
Tinoona sekuti panguva yatiri iko zvino tinofanira kuramba tichitraya kukurudzira vanhu, tichitraya kutaura zvakanaka zvakanakira kubayiwa vaccine re-COVID-19. Tinoona sekuti haisati yava nguva yekuti tinge tava kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe, nekuti hatisati ta-exhausta mamezures ese anotraya kukurudzira vanhu kuti vabayiwe vaccine re-COVID-19.
Makambani akawanda munyika kusanganisira hurumende ave kutomanikidza vanhu kubayiwa nekuomesera vaya vasina kubayiwa, izvo zvave kuita kuti munhu wese aende kunobayiwa nhomba. Dr. Matara vati COVID-19 iri kufamba nenzira dzinotyisa zvekuti kunyange munhu aine kodzero yekuramba kubayiwa, kodzero iyi inogona kuzopinza vamwe munjodzi.
Tinenge tichiti une kodzero yekusabayiwa, but dzimwe dzenguva pakazoiswawo matanho ekuti haukwanisi kuaccessa zvakati kunyanyanya kunosangana nevamwe zvinogona zviri zvinhu zviri pamutemo nekuti haisi nyaya yecovid-19 chete asi kunotoriwo nezvimwe zvirwere zvinotonzi kana usina kupiwa vaccine oro kana usina kurapwa chirwere chakati haukwanisi kuti unosangana nevamwe.
Nyika dzakawanda pasi rose dziri kuongorora mitemo yadzo dziine chinangwa chekumanikidza munhu wese kubayiwa nhomba senzira yekudzivirira zvachose chirwere ichi. Bazi rezvemitemo muAmerica reDepartment of Justice rakaita ongororo yemitemo rikabuda nechisungo charakapa muzinda weWhite House kuti hapana mutemo unorambidza hurumende kana makambani kubuda nezvisungo zvinoita kuti vanhu vasatapurira nezvirwere apo vane vari pabasa. Pane tsvakiridzo dziri kuitwawo nenyika dzakabudirira dzekupedza zvachose denda recovid-19, dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzichikurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba katatu sezvo vanhu vakabayiwa nhomba kaviri vari kubatwa zvakasimba nechirwere ichi. Zimbabwe inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vancuve vakaudza paramende nezuro kuti mwedzi unouya kuchauya dzimwe nhomba mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu uye dzimwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu dzichauya muna Gunyana. Mune imwewo nyaya, kambani yeOld Mutual inoti homwe yekusimudzira vechidiki yekurera Ukondla Youth Fund iyo yainge yambomiswa ichatanga zvakare munguva pfupi inotevera pasi peurongwa hutsva. Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevechidiki, mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muOld Mutual vaIsaiah Mashinya vati homwe iyi yakamiswa muna 2014 sezvo yainge isiri kufamba sezvainge zvakatarisirwa. Homwe iyi yakaumbwa muna 2011 iine mamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica uye payakamiswa vechidiki vainge vaine zvikwereti zvemamiriyoni mana nezviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica. Asi vati zvichitevera danho rokumisa kushanda kwehomwe iyi pakati pekambani yavo nebazi rezvechidiki, vakabvumirana kuparadza komiti kana kuti trust yaifambisa homwe iyi kuitira kuti vatange patsva izvo zvave kuitwa pari zvino. Vati trust iyi ine nhengo dzeOld Mutual nebazi rezvechidiki yakatoumbwa uye basa rayo radzorerwa kumashure nedenda recovid-19. Vamashinya vati bhanga ravo reCabs ndiro richaramba richipa zvikwereti kune vechidiki, asi rwendo runo zvikwereti izvi zvichange zvave mumaRTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare reSenate nechitatu rakapasisa Bill reCyber Security and Data Protection Bill, iro rakanangana nekuchengetedza mashandisirwo achaitwa madandemutande pamwe nemasaisai senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva pachishandiswa madandemutande. Izvi zvave kureva kuti bhiri iri ramirira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaise runyoro rwavo kuti uve mutemo. Boka rePostal and Telecommunications Regulatory Authority kana kuti POTRAS ndiro rinenge richirinda mutemo uyu. Mutemo uyu uchange uchirambidza kushandiswa kwemakombiyuta kana dzimwe nzira dzinoshandisa masaisai kutuka kana kunyomba vamwe, kutumira mashoko anokurudzira kana kukonzera mhirizhonga, uye kutumira mifananidzo yemunhu asina kusimira usina mvumo yake. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu mukuwanikwa pamwe nekufambiswa kwemashoko kwakasununguka. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vanoti havana kunyatsogutsikana nekupfuura kwebhiri iri mudare reSenate sezvo vaine zvavakanga vachipokana nazvo zvavaida kuti zvitange zvagadziriswa.
Isu seboka rinoona zvekufambiswa kwemashoko hatina kunyatsokugutsikana zvizere maringe nemutemo wakapasiswa mudare reSenate. Isu tanga tine zvatakataitomutsvakiridzo yedu. Chekutanga chiri chekuti mutemo uyu wakabatanidza zvinhu zvakawanda, zvimwe zvinene chekuita necyber security. Zvikabatanidzwa mumutemo mumwe chete iwo hazvipe mutemo uyo kuti ujeke kune zvaunokwanisa kuti uite. Tichitemawo zvakare kuti mutemo uyu une zvawaidzoreredza zvakare zvakada kufanana necriminal defamation, iya yekuti munhu anokwanisa kusungirwa maringe nezvaanenge akurukura kana kuti zvinenge zvaonekwa kunge zvisina kujekesa nyika kana zvisina kujekesa vamwe mune zvakanaka zvatinoti isu aiwa ingadare huru reconstitutional court rakatonga pamusoro pemitemo yakada kudaro yakafanana iri maringe neiyoyo kuti haichaenderana nebumbiro remutemo saka isu kwatiri tichiuda kuona kuti zvakazopasiswa neseneti nezvatanga tataura pamusoro pebhiri iroro mutsvakiridzo yakaitwa nedare reparamendi kuti zviri maringe here
ko kana zvamava makatarisira zvikazosiyana nezvapasiswa neseneti matanho apa yamunozotora
kana zvisiri aiwa matanho akasiyana siyana achakwanisa kuti atorwe kuti mutemo iwoyo haungashande tine bimbiro remutemo rinopa kodzero kuvana vezimbabwe tizere
imi munotarisira here kuwana mukana wekuti muone gwaro iro risati raiswa runyoro nemutungamiri wenyika
kazhinji zvavanoita vanoti kana seneti ichinge yapfuudza basa sezvaraita vanotozotiratidza mushure mekunge purezidendi vachiuita mutemo paya parinozonzi wava mutemo ragazetwa kana kuti ratishambadzirwa kumunhu wose asi chandinoziva ndechekuti dare rekomiti reparamende paraita tsvakiridzo pamusoro pemutemo uyu yakaburitsa zvizere muripoti yayakaburitsa kuti aiwa ruzhinji rwezimbabwe ruri kutaura kuti kudii pamusoro pemutemo uyu nokuti mutemo uyu chimwe chawanga wakaipira uri zvauri maburitiro wanga wakaita ndewekuti boka reportras rangange rakakupiwa masimba akawanda
mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano remedia alliance of zimbabwe vanigel nyamutumbu vari parunhare muHarare nestudio 7 sangano reelections resource center kana kuti erc rakaparura gwaro raro reelectoral barometer iro rinoratidza kuti hapana chati chaitwa nehurumende kubva pasarudzo dza2018 mukushandura mitemo yesarudzo Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vachiparura gwaro resangano ravo rinoratidza mamiriro akaita mitemo yesarudzo munyika nemafambisirwo adzo sachigaro weerc vatrust maanda vakati mitemo yasarudzo munyika haisati yavandudzwa kuitira kuti ienderana nebumbiro remutemo uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana izvi zvisati zvaitwa vakatiwo zvichitevera chihwandehwande chakaitwa pamafambisirwo akaitwa sarudzo dza2018 pakaitwa chisungo chekuti sarudzo dziitwe zvakajeka dzichiongororwa navose vanoda asi izvi hazvisati zvaitwa vamaanda vakati nyaya dzekunyoresa vavhoti uyewo gwaro revavhoti rinofanira kuwanikwa pachena vachiti izvi zvinobatsira kuchenesa sarudzo
chimwe chatiri kukumbira kuti chishandurwe ndechekuti zeki pache zvayo rinova boka rinoona zvesarudzo muno kuti rigadzirise mashandiro aro pamwe chete nevashandi varo kuita kuti rirambe riri boka rinoshanda rakasununguka maira nezvinotaurwa nebumbiro remutemo tirikutarisazve kuti pave zvakare nekuvandudzwa kwemurau yezvisarudzo takatarisa inonzi electoral act murau unoita nezvisarudzo nezvose zvinogadzirwa pasi pemutemo iyoyo kuti zvose zvikugadzirwa zvigoenderana nebumbiro renyika pamwe chete zvakare nezvisungo zvakasungwa kuzimbabwe maira nezveyakawirirana nedzimwe nyikawo mabumbiro emutemo enyika dzepasi rino
vakatiwo mauto nemadzishe havafaniri kupindira munyaya dzesarudzo sezviri kuitika pari zvino vachiti izvi zvinofanira kupinzwa mumutemo wesarudzo kana kuti electoral act vamaanda vakatiwo zimbabwe electoral commission inofanira kutevedza mutongo wematare ayo akatotonga kuti madzishe haafaniri kutora mativi pasarudzo sezvaari kuita pari zvino zvekuti anoshanda nebato rezanu pf matare akatongawo kuti zimbabwe broadcasting corporation inofanira kupa mapato anopinda musarudzo mukana wakafanana wokuzvishambadza izvo zvisiri kuitika pari zvino mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu pf vatafadzwa mugwadi vanoti havana nguva yekuteerera masangano anoshanda akazvimirira kana dzimwe nyika vachiti sarudzo dzemuzimbabwe
zvinoitwa nevanhu vemuZimbabwe.
Saka shata ndechekuti saro zvichemo izvozvo zvouya zvakaberekwa neimwe embassy kana kuti zvouya zvakaberekwa nemadiplomati asiri wemuno, zvouya zvakaberekwa nemasangano anoti akazvimirira oga. Aiwa, zvichemo zvekuti saro kana paine zvinoda kuvandudzwa zvose zvinotambirwa kana zvichibva kuvana vemuZimbabwe vachitaura zvichemo zvavo zviri genuine.
Mutauriri wemdct vaWitness Dube vauza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero EERC vachiti sangano ravo rinoda kuti nyika iite sarudzo dzisina mutauro. Vati vana veZimbabwe vanofanira kugara pasi voronga kuti zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Nyaya yemareform nekuti maelections edu tinoda kuti afambiswe sei inyaya iri top of the agenda. Hatisi kugutsikana zvachose because tinoziva kuti tikaita mamwe maelections pamaconditions aripo izvezvi zvichapa dzimhoo makakatamo after the elections kuti izvizvi nezvizvi hazvina kufambiswa zvakanaka. Saka tinobvumirana zvachose neelectoral resources center kuti chii zvinhu zvisati zvanaka, asi tinotarisira kuti dialogue ndiyo ichaita kuti mapato ese agone kunge achiisa pfungwa dzavo patebho tobuda nezvinobuda.
Mutevedzeri wemutauri wemdc Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti zvakabuda muongoro yeERC ndizvo zvinofanirwa kuitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Vanhu vakufanira kusvika pekuti zvakwana zvaita ZANUPF zvekushandisa masimba ichibata mapazi ehurumende ichimashandisa zvisizvo kubira maelections zvinofanira kuti zvichipera. Ndo nyaya yaitaurwa vanhu vachitaura hapada kuti paite zvinhu zvichinjwe nyaya yemareforms. Ndo saka manzwawo ivo vakaita tsvakirudzo dzavo veERC vachitaura nyaya iyoyo yekuti mareforms anofanira kunge aripo.
ERC inotiwo denda recovid-19 ravewo kukanganisa mabasa esarudzo munyika sezvo hurumende yakatombomisa ZEC kuita sarudzo dzemabielections senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muNigeria vakaratidzira nezuro muguta reAbuja muurongwa hwainge hwakanangana nezuva reUnited Nations ranhasi reWorld Day Against Trafficking Persons. Vanhu vakawanda muChad vakapinda nezuro muguta guru renyika iyi reNjamena vachiratidzira kusafara neutongi hwechiuto huri munyika iyi zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby muna Kubvumbi. Kubva zvavashaya, Chad iri kutongwa nemauto ayo anoti ari kufanobata chigaro chehurumende. Mhuri dzinodarika mazana mana dzakabvuta mapurazi maviri ekwaseke mudunhu remashonaland east muna 2000 dzinoti hadzisi kufara kuti hurumende yakapa vamwe vanhu mapepa ekugara pamapurazi mwedzi mishoma yadarika ivo vakasara vasina kana chavakabata. Thomas Chiripasi akashanyira kumapurazi aya ndokuti panyaya inotevera.
Papurazi reGilston nereKimcot 2 kwaseke mudunhu remashonaland east pane mhuri dzinodarika mazana mana dzakapinda mapurazi aya pajambanja remapurazi muna 2000, asi kusvika pari zvino mhuri idzi hadzina kupihwa mapepa ekugariswa patsva sezvinodiwa pamutemo. Mumwe mugari vaGilbert Chokuda vati vakamboendesa mazita avo kubazi rezveminda vachinzi vapihwe magwaro anoratidza kuti ndivo vagere mumapurazi aya.
Tapinda muno mugura 2000 Land Reform Program takagara munomu tichirima mbeu tichigara munomu, ndipo pakabva pazouya vanhu vekulenzi zvikanzi uyai munyorese master enyu kwamakoni. Takaenda kwamakoni kudistrict kanonyoresa master edu mugura 2014. Tagara mugura 2014 takazofara tichiona vanhu vekulenzi vachiuya vachipiga minda mugore ra 2016. Saka chinhu chakazotishamisa tichigara kudaro mugore ra 2018 pane vanhu vakauya vachizvitima A2 vava kutidzinga paminda yedu yatakagara kwenguva yakareba tiri ipapo vachiti kwanzi ibvai ipapo. Saka takasvika pakusungisana tichienda kumakoti. Kumakoti kuya kuya zvikanonzi nevanhu vekoti munofanonge muchibva panzvimbo apa within 30 days.
mumwe mugari vafarai mulambo vanoti ochave kunetsa iye zvino ndechekuti bazi rezveminda rakazopa vamwe vanhu 25 mapepa anoratidza kuti ndivo vave kufanira kudimurirwa mapurazi aya oitwa ma-A2.
Ministry of Lands ngavauye vatiadhiresi vatiudze kuti sei vasina kutipa matsamba ivo vakatifilisa maforms vakupa vamwe vanhu. Saka tinotarisira kuti izvo vachationawo kwete kutidzinga, sezvo takatarisirawo kuti muno muwadhi inoi ward 10 takavhotera councillor, tikavhotera MP, tikavhotera president. The whole of Zimbabwe, hakuna province yakaita seino yakavhotera president na MP na councillor. Saka zviri kutinetsa, haticharara isusu nekuti vanhu vakungotya kungoona mota yatisingazii, vanhu vakutotiza
mahekita zavari kuda. Mumwe mugari wepakemkoti 2 vazefanaya mbano vanoti mumwe wevanhu vanonzi vakapiwa magwaro nebazi rezveminda vaJerry Chigumbu, avo vanonzi musori mukuru, vanogara vakaridzira vanhu vakawanda pfuti vachida kuti vabve mumapurazi aya. Vachigumbu vakarambawo kutaura nezvenyaya yekunzi vanogara vakaridzira vanhu pfuti, vakati ivo havana kuzoendesa vega papurazi apa.
Aiwa, unoenda kuminist of lendsaunoendakuminisofl kana ida kunzwanyaya yemienda kuminist of lands goku minist of lands.
Mukuru anoona nezveminda mudunhu remashonaland east vafarai maomo vakaramba kutaura nezvenyaya iyi, vakati titaure negurukota rezvekurima richiona nezveminda vaanxious Masuku, avo vakati titaure nevekubazi ravo mudunhu remashonaland east. Nhengo yezanupf inomirira seke muparamende vamunyaradzika Shambe vakaudza Studio 7 kuti nyaya dzekusawirirana kwevanhu vari pamapurazi aya yakatosvitswa kuhofisi yegurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland east, amai Apolonia Munzverengwi. Vakashambe vanoti hapana achave nemvumo yekugara pamapurazi aya sezvo mapurazi aya ari kurongerwa kunzi aitwe mastendi ekuvaka dzimba muurongwa hwehurumende hwekukudza dhorobha reChitungwiza. Ndakamirira Studio 7 kwaseke mudunhu remashonaland east, ndini Thomas chiri pasi.
Munhau dzemitambo, mutambi wegolf muZimbabwe Scott Vincent nhasi afamba zvinodakadza kukwira patafura yemenduru kuma2020 Olympic Games ari kuitirwa kuJapan. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vincent amuka chibhebhenenga ndokurova 2 under 67, ndokwira tafuru yemenduru kubva pachinzvimbo chemakumi mashanu nembiri kusvika pachinzvimbo chemakumi matatu neina. Vincent ave nemapoints 6 pasi pevatambi vana vari pachinzvimbo chemenduru yekugumisira yebronze, asi ari mapoints mapfumbamwe pasi paZander Schoffer wekuAmerica uyo ari kutungamira gungano iri ne11 under. Makwiriro aita Vincent aya auya mushure mekunge nhasi akundwa nevatambi vashanu chete mugungano revatambi makumi matanhatu avo vapinda munhandare. VaWellington Chando, avo vanoziva mutambi uyu kubva mumazuva ake kuChapman Golf Club, vanoti chitima chaVincent chasimuka zvekuti chananga murwendo rumwe chete rwekutora menduru.
Ari kutungamira achiri pa8 under, saka
chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 ranetsa munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu 61 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Makundano e2020 Tokyo Olympic Games avhurwa nhasi masikati, Zimbabwe iine vatambi vashanu chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelanga injabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Chila esiyitholileyo iyabe singani it's now a fourth matter ngoba some of the things ezenza ukuthi abantu begcine sebesesaba ngele nqangi ngumkhokheli aningeke ngiyesela i-community yami nokuthi kayihambe iyehlaba mina ngingahlabanga.
Amakhansili athi aphakathi kohlelo lokuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa nguhulumende ukuthi benze njalo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo.
Izolo lamhlanje kungathi kulokungahlaliseki kuhle komumo, ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizwe kakahle, izolo kube lokutshengisela emathobana
abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezupco ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuvunyelwa ukusebenza. Kuhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo u-Aloti Chuma ihamba leqembu lakhe ele-Gold Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngombuso wezabelo umnumzana July Moyo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo. Abakhokheli laba babalisa induna omabhalane, amakhansila osobhuku labanye. Ngakwelinye icele idolobho lakobulawayo libikwa lisithi inani lendawo lapho abantu abangahlatshwa khona ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike kumachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 njalo basadinga ezinye indawo kanye labongi abalikhulu lamachumi amahlanu i-150 ukuqhuba lomsebenzi. Ukhansila ka-Ward 10 unkosikazi Sinikiwe Mudanda uthi ngempela ikhansili isiqoqile amabizo abo njalo phose wonke amakhansile asemukela umjovo we-COVID-19.
Our service delivery as a city is super. Kancane, we are having our challenges because our staff, council staff members, abanengi batholakala be positive. Especially bona laba aba responsible for isu, aba responsible for isinto ezehlukeneyo nje, even zona bona laba abayenza ama-infumigation and izinto ezinjalo bayatholakala be-tested positive towards i-COVID-19. So kube soku-affecta i-service delivery because uzathola ukuthi abanye sekumele ukuthi baye ku-quarantine for 2 weeks. Maybe abantu abangu-7 and automatically in a department per section masengaba labantu abangu-4 or 5 besiya ku self quarantine or besiba off duty, automatically service delivery yetu isuka ibe phansi kakhulu. So siya silama challenges anjalo, even to push for ama meetings etu. We are doing our virtual meetings, but at the same time, the challenge maybe a network is in this danger at the end of the day. The participation in corner for the councillors to represent the people is sugar ibe in at Ipa Pants. So in at the COVID-19 AC, Pamanisibega, Koto Civil, a Jango Bukokil and a Jangi Wulawai as a whole.
Lithini ngencwadi evela kuhulumende ethi abakhokheli abanjengani amakhansila kuqoqwe amabizo alabo asebejovile.
Isecula esiyitholileyo iyabe singani, it's now a fourth matter ukuthi khona. I think kule statement esinye sake saphuma ukuthi umogona kunobaywa kana kusabaywa, I see. Nguwa itashika ye kuto kutinenge taku tona kuti wanzi hauzo wani bata kana kutu hauzo kwiri usu kuka na uti indezi njenga tona lezo. Wawa some of the things wanzi kutu abandu bekune service sara. Agunga guyi ngenjela ogu guya ngako so gunga ntua ite fourth meter. Vele nga nimu mko kenzi ani nyege nye tela community ya mgo kutika ihambie sara. Nina nina sarangu. Kumele ngabe ngibuza lami kumbe nxa ngikhuluma nabo lami ngibatshengisele ama ikhadi ukuthi khona ayiyihlabile, but ngikwenze ngokufuna kwami. Like thina kweyethu i-local authority ama councillors sihlabile sonke except for one engimuza sithi not yet, but sonke sifongu 20 sahlaba except for one. And it was not a fourth matter. We only did it ngokufuna kwethu, ngokuzwa kwethu ukuthi kumele siyohlaba sikhanyelela thina imuli zethu, impila kahle wethu, and also the community yethu.
Lowo mkhansila sinikiwe Mutanda ka ward 10 eNtumbane koBulawayo, njalo engumgcini sihlale wekomiti ebona ngezempila kahle kuli khansili. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81, kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2089 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,656 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi lengxenye yaso 1.5 million. Ukunjalo nje, eleZimbabwe lamukele amanye amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 avele kwele-China izolo ntambama ngesikhathi uhulumende ekhuthaza ukuba asebenze gadalala ukuthenga amajekiseni lawa emaningi ukuze enele umuntu wonke elizweni. EleZimbabwe lithole amanye amajekiseni azinkulungwane eziyisikhombisa 700,000 wohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China. Amajekiseni lawa afike elizweni izolo ntambama ngemva kokuba ilizwe lithole amanye azinkulungwane ezithoba mini mbili 800,000 avela njalo kwele-China. Umqondisi wequla likahulumende libona lo msebenzi wokumelana le-COVID-19 ofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva ele-COVID-19 Task Force utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukuthi amajekiseni e-COVID-19 vaccine atholakale lula elizweni ukuze kuqedwe udubo lwaleli gcikwane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abachayeli labanini bamakhombi batshengisele koBulawayo ngokuvimba amabhasi ezubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Cowdrey Park bekhalaza ukuthi bevunyelwe ukusebenza. Lokho kutshengisela kubikwa kuqale ngolwesine. Uhulumende wathi phansi kwemgoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus akusamelanga amakhombi angabhaliswanga phansi kwenkampani yezubukho asebenze. Kodwa abanini bamakhombi basola leli nyathelo okubangele ukutshengisela kwanamhla la izolo. Iphephandaba lobulembu lesite lithi amapholisa achithe ukutshengisela lokho kodwa akwazakali ukuthi kungabe kulababotshiweyo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, yena olandisele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuhambe njani.
Izolo lamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo, ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle, izolo kube lokutshengisela emathobana tuyande garage lane okuzima, kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublokha, bezama ukublokha le mgwaqo besenza okunenginengi. Le Country Park namhlanje sawusabe ngokufanana ekuseni bavuke bavala umgwaqo, abanye befaka amathaya emgwaqweni achisiweyo bezama ukuvalela ukuthi amabhasi lawo ozubukho lamakhomba ozubukho engahambi. Kodwa kamapholisa ananzelele khonokho asondele kubana avale umsindo, bagcina bekhuphelana amathaya lokunengi. Njalo unganzelele eCountry Park amapholisa ebele kwekhona lamhlanje, so ke iluhlupho olukhona esihlangana lalo ngabantu bamakhombi. Bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benze ngoba bona baphila ngokuthi bachove, nxa sebevayele ukuchoveni abasakwazi baphile bethini, imeda yabo zimile azisebenzi, yikho abakhala ngakho abathi koko abenza behave ngendlela abenza ngayo.
Manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani?
Lithina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Association sifisa ukuthi indo zonke nxa zibanjwa zibanjwe kuhle, ngokudlakela alusiyo into enhle, kuba lokulimala kwabantu, kuba lokudamejwa kwempahla, kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe ngoba nakuyabe sokulodlakela abantu bephathana kuyo. So ke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane, ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle, abamakhombi yebo bale nkulumo yabo enhle sibili umnana womusha ukuthi pho bala makhombi abanye abathenga, futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki ukuthiwa ngamaloni. So ke nxa amakhombi ayengasasebenzi bazaphila njani? Lezi muli zavele baziphilisa njani? Njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye ama-players kweze transport bangene, kungabi le monopoly. I-monopoly vele ayinhle, kuyavumela ukuthi engavumeli amanye ama-players abantu bazikhethele ofuna ugada abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye ama-players asebenze njani. Lokhu asekubalekeli, kufanele umthetho ube khona okubaqondisa ukuthi basebenze kanje, kodwa uhle ubavale yikho okuhluphayo. Ngoba kathesi lalabani abanye ukuthi abangene kozubukho, asibo bonke abafisa ukungena kozubukho, ukuthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozubukho la kuyahluka. So ke uqeda lolu daba ukuthi uhulumende labantu bamakhombi abahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba athe singa ukujikijela izimota namabhasi, kuyabe kugadhi izakhamizi ngagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi. Yilo uhlupho esilubonayo, esibona ungathi thina kufanele lilulungiswe masinya nje. Uhulumende nxa enguhulumende olalelayo, kabona ukuthi loko kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota, ahlale labo phansi balungise uhlupho lolu ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe ekhululekile kungela muntu osengozini ngempilo yakhe.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyana abelegcikwane leli elizweni. Manje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osanda kwenza uphenyo ngokwenzakala kule Afghanistan uthi uhulumende wakulelo lizwe ulakho ukubhidlika ulandela ukusuka kwebutho kwele Melika kwele Afghanistan. UJohn Soko ohlolisisa ngokwenzakala kulelo lizwe owaziwa ngegama lokuthi yi-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction uthi ibutho kulelo lizwe kalizimiselanga ukuvikela uhulumende. Usoko uthi uhulumende ubhekane nenhlupho eziningi nxa iTaliban ingenelisa ukugenqula abaphethe intambo zombuso. Uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngezemithetho luthi akumelanga abasekeli bowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump bahlolisise impumela yokhetho olwenziwe enyakenye emahhofiseni ezabelo ezijeneyo. Uhlangothi lolu luthi bephula imithetho abahlolisisa impumela yokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Luthi akukho emthethweni ukuba abantu abazimeleyo bangene emahhofisini ezabelweni baqale ukubalasa ntando amavoti okhetho oledlulayo. Akubandla lama-Republicans abasekela uTrump sebelesikhathi eside besithi babala amavoti e-Arizona nezinye indawo. Abezemithetho bakubeka sobala ukuba uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden kukhetho nyakenye.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokwehluleka kukamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukutsho ukuba bazosizwa njani abampofu phansi komomo wokuhlaselwa yi-COVID-19 lapho esethula umbiko wakhe wendleko zikahulumende waphakathi komnyaka oyi-midterm budget review izolo. Intatheli sindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe woluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm budget review, uMnumzana Mthuli Ncube utshele ilizwe ukuba umnotho weZimbabwe uyathuthuka lanxa nje ilizwe libhekane lenhlupho ezilethwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Disbursements to ministries, departments and agencies were generally in line.
Imali eyatholiswa uhulumende lengatsha zakhe bekuhambelana nalokhu okuvele kuhleliwe lanxa kukhona okumane wahlasela kwenza sakubona kufanele ukuthi silondoloze impilo zabantu kulolu bhubhane.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Godfrey Ndlovu uyakuphikisa lokho esithi akucaci ukuba sizobani oluzotholiswa abayanga iningi kungabaphila ngokuzisebenza phansi kwe-COVID-19 lockdown.
I-budget statement kaMthuli Ncube izwakele kodwa ngibona ukhohliwe ukuthi kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially ama-cross-border traders bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe. Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Jafet Moyo uthi uNcube ulombono wakhe yedwa ophambana lokubonwa ngabanengi.
Kanti ke thina ukuze ubone ukuthi umnotho welizwe uba ngcono ukhangela impilo yabantu, ukhangela izizalwane ukuthi impilo yazo injani, bayathola yini ukudla okweneleyo ezibhedlela, bayamukelwa nje okuqondileyo yini kule mithi yini, laba ngaba sebasebenza kuhulumende bayahola imali ethe thuthu yini, imali eholwa ngabantu elizweni iyakwanisa ukunceda yini imuli zabo. Yikho okufanele sikube igeji yethu nxa sikhangela ukuthi umnotho welizwe uthuthukile.
Uqhubeke umoyo esithi li-budget review ayikhangeli lokunganceda abayanga izisebenzi labaphila ngokuzisebenza.
Sibone ngani nguminista okhuluma okungalaqiniso ngokuthi thine sikwaziwe ukuthi inani elifika ku-almost 7 million people ngabayanga eZimbabwe okwamanje. Kusobala ke ukuthi oluningi ke lusebuyangeni nxa umnotho welizwe ke ungakhiphi abantu ebuyangeni kutsho ukuthi akuthuthukanga lutho. So akukho esingakubamba esikubonileyo okumunyethwe ke i-midterm policy ethulwe ke nguhulumende.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi kuyadanisa okwethulwe ngumphathi ntambo wezemali.
Usitshelile uphela uthi basebenzise 14.5 billion le 2.9 billion eZimbabwean dollars. Kodwa siyakwazi ukuthi kule mmoli eziningi ezilambayo khathesi kulabantu abaningi abangakwanisi ukuthi bahambe emsebenzini ngenxa yama-lockdown. Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu, ngoba ubona njengani nxa engasinika ama-figures ayokuthi i-economy iyaqhubeka silama-surplus ilizwe lizathaba. Kodwa ingaba yi-surplus njani abantu belamba? Ingaba yi-surplus njani abantu bengatholi uncedo kumbe usizo?
Enye ingcwethi kwezomnotho njalo umnumzana Lubani Nondo uthi lanxa ukhanya uthuthuka umnotho welizwe kuningi okusamele kwenziwe.
Yebo, siyavuma i-economy izakhula, loba ingasozikhule ngo-7.8 lo okhulunywayo. Izakhula ngenani elingaphansi kwalelo. I-agriculture i-contributile sibile ukuthi i-economy ikhule, kodwa i-sustainable na? Hhayi. Ngoba singasweli izulu kutsho ukuthi i-economy izakuwa nxa ukuthi sifuna ukurelya ngayo i-agriculture. Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuye ngathiwa siyithululela imali ngoba yi-sector mele ivulwe yanelayo le-tourism ilibambelizwe.
Usola indlela imali ye-devolution eyabiwa ngayo uNondo esithi kayilingani ngezigaba ngezigaba.
Okunye kakhulu embonansi futhi silahlekile yikuthi sithe siyenza i-budget loba the senze i-review siloko sikhohle ukuthi asilingani. I-province ye-Mate North yakobulawayo zaziphiwa imali encane kuma-devolution funds. I-Mate North yakwazi ukuthi yazihawulela ukuhawula-hawula. Yindaba ingafakelwa ngenye imali kathesi kumithembe review abayifakele enye imali ethe xaxungani ifanayo namanye ama-province. Ngoba ngeke ilizwe likhule nxa sitshiya amanye ama-province. Ngamanye ama-province salemuva vele ilizwe likhule, okutsho ukuthi it's not sustainable.
Kodwa uhulumende uthi uqhuba kuhle umnotho welizwe njalo ukhangelelwe ukuqhubeka uthuthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama. Kangile ezemidlalo. Umdlali weZimbabwe omele ilizwe emdlalweni wegolf kumncintiswano we-2020 Summer Olympics oqhutshelwa kwele Japan, uScott Vincent, ukhuphuke wayahlala kundawo yes-34 ngosuku lwesibili lwalumncintiswano. Namhla udlale ngendlela engcono ukwedlula ngolwesino lapho azithole esendaweni yamachumi amahlanu lambili 52 ekupheleni kwemidlalo eyosuku lakuqala. Kulabadlali abangamachumi ayisithupha abakumncintiswano wegolf wabesilisa njalo abathathu babo yibo abazathola imendulo emaphethelweni. Imidlalo yesuku lwesibili isuke yamiswa abanye abadlali bengakadlali ngenxa yokuba besekulezulu elilombane. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, uGibbs Dube uxoxelo Frederick Ndlovu okhokhela iqula labadlali leziphathamandla zeZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Belukulanga lakhe lesibili kumncintiswano lo wegolf. Amalanga amane uzancintisana labanye kwamalanga amane. So uma ngusesekhona singathi sesiyafwe kumango lo wegolf awudlalayo. So okwanamhlanje uqedisi singathi was tied kuposition 34 emachumi amabili lane ku field yabantu abangamachumi ayisithupha yamagolfers. Umdlalo lo ube ukuwaphanjaniswa lizulu, ila izulu kube kaba lombane sama mbijana. So kulabanye nje abangasaqedanga, so kusasekuseni sathi siqedise abantu tshwana abaseleleyo abangazange beqedise namuhla, sibe sesiqhubeka ngoba okade okumele vele kwenzakala kusasa. So okwalamhlanje singathi hayi umfana wakwam Vincent udlale kuhle kakhulu ngoba yena ehlula abanengi akade ncintisana nabo.
Sibona ngani
ukanya bechaya sibili
chaya ihlombe sithi hayi nxa ingaqhubeka kanjalo ukuthi hayi kule themba sibili ukuthi singathola ama results amahle ukuthi ukuthi sokunjalo kusasa futhi silo mfana ukuthi ngoni makusha owe athletics lo wesiqhubu ugijima sithi 100 meters so kusasa yena ugijima ngo 11:35 ekuseni so kusiya emini enganqoba khonapho engaphuma kwabaphezulu abathathu yabo sethi ukuthi uzaqhubeka ekuyisigaba esesibili esiyise esiza kwenzekwa ntambama ngenxa lingakhumbula abadlali bethu bahlanu owaqala ukungena emidlalweni uwamanzini kodwa ungwesikebhe uPeter Purcell Gilpin ukategori CND lapha ube kuhithi yesibili ukuli yithi yakuqala yithi yesibili kuyithi yakhe yesibili uthethe ama minutes angu 7 lama seconds ayi 1.72 but ube ngwesine but ebe ngwesine ube buhlungu ukuthi labana abangene kuyithi yakuqala isikhati yena sithetheyo besithi fitshane ukwedlula bonke okusithi ukuthi ngawe vele waba lenhlanhla wangena kuyithi 1 uyabe vele bengunumber 1 so kuloko usisho ukuthi kona usiqine esiba kuma finals ube ngwesibili ngamenge 7 minutes 3.85 seconds ukuthi ukuthi emidlalweni wonke wema Olympics Tokyo 2020 ube ngunumber 20
uFrederick Ndlovu kwakhela abadlali leziphatha amandla zakwele Zimbabwe emidlalweni ye 2020 Olympic Games ubexoxa lo Gibbs Dube ese Tokyo kwele Japan uhlelo woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo uAlothi Chuma ihamba leqembu lakhe ele Gold Brothers. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Sizwa etabuka eGwanda kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lakuqala njalo lilesihloko esithi Biligirape la
angiqale ngokubingelela kubalandeli bomculo okholo bonke lapha okufinyelela khona umsakazo uAlothi uzalwa eGwanda eMpire ngaphansi kwasobhuku uTheisi induna engumarubi uma sizonyathelisa leli album ngoSeptember bese silonyaka wonke sisemculweni saze sazoyenelisa ukunyathelisa ngoSeptember
idlalate leli lilengoma ezilichumi ezihlatshelwe ngesindebele langesisuthu ezigoqela ethi ngiyabonga baba matshwenyeho lulalina kanye lethi ngizakwazi kanjani tenga idlalate lakho valithola njani
ngise South Africa eJohannesburg umuntu angangifonela kunombolo ethi 060 634 2760 noma awhatsapp siya deliver konke lapho umuntu azoba ekhona noma ngaphandle kweJohannesburg
ubachiyela wapi amazwi abalandeli
ngingathanda ukuthi abantu bakithi kusesimo esibhekane naso isimo se COVID-19 ngiyacela abantu bakithi anizinanzeleleni konke lapha enihamba khona nilandele yonke imigomo nemibandela ye-coronavirus i-COVID-19 ngokwenza kanjalo sonqoba ngiyanithanda balaleli ungathi ningaqhubekela phambili ngokweseseka ngiyabonga
uphuma ke enkundleni u-Alotichu maleqembu lakhe le-Gold Brothers ngale
umdumo wezokholo osacathulayo Alotichu ihamba leqembu lakhe leGold Brothers singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli bawo asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 njengokwaziswa kwabo nguhulumente selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe